This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 30, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gade, ndivo vanokwanisa kuti kana vakange vaenda United Nations vanokwanisa kuvatuma vamugabe vogomira pamberi paya paya vachipopota vagopopotera nyika dzose dzepasi rino vagopopotera ivo vana America vana Britain.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita musangano nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Koroma vakanangana nekuvandudzwa kweUnited Nations Security Council. Vashandi vehurumende vosangana mangwana pamusangano wechimbi-chimbi kuti vanzwe zviri kubva kuvashandi panguva imwe chete yehurumende ichinzi yaisa zana remadhora mumabhanga avo. Vaive nhengo yeZANU-PF vaAsi Lumumba vovamba bato ravo. Mayor weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vopinda muzuva repiri vari mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Bai Koroma vaita musangano wakanangana nekukurudzira kuti gungano reUnited Nations Security Council rivandudzwe kuti rive nenyika mbiri dzemuAfrica. VaKoroma ndiwo sachigaro weKomiti yeAfrican Union, Committee of Ten, iyo yakanzi negungano iri itungamire kurudziro yekuwandudzwa kweUnited Nations. Parizvino muSecurity Council mune nyika shanu chete dzine masimba uye dzinoti America, Britain, France, Russia neChina. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti zvinonetsa kuvandudza sangano iri sezvo nyika dzemuAfrica dzichitadza kana kugadzirisa matambudziko ekushaya utongo hwejekerere. Nyika dzemuLatin America dziri kudawo kuti dzimirirwe muSecurity Council. VaKoroma vanonzi vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Mukuzeyanya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Vari kudawo zvakare kuti vange vane zvigaro zviviri zviri permanent zvinenge zviinewo simba riya rinenge richinzi veto, kureva kuti uri nyika imwe chete kana pakange pabuda resolution kana chisungo iwe kana senyika iyoyo kana musingade muri nyika imwe chete sezvinomboitwaona naAmerica nedzimwe nyika munogona kuti resolution iyo hatiide, saka resolution yacho haizopfuuri remberi. Saka vari kudawo masimba akafananawo neavamwewo varimo imomo muSecurity Council vachinge vachinzi vane mapermanent seats. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti ngatirangarire kuti vamugabe vanga vari sachigaro weAfrican Union vakasiya zvavo chigaro ichocho manje manje, asi tiri kuziva isusu kuti ini ndinofungidzira kuti kuuya kuuya kwemurume kwamutungamiri inhau yekuti vanoziva kuti vamugabe ndo vanokwanisa kuti kana vakange vaenda United Nations vanokwanisa kuvatuma vamugabe vogomira pamberi paya paya vachipopota vagopopotera nyika dzose dzepasi rino vagopopotera ivo vana America vana Britain, asi ivo vacho manje vekunana Sierra Leone nedzimwe nyika dzivanenge vakavanda vachiziva kuti ivo vanozoenda nerweseri vachinokumbira kumbira zvisingaitwe navamugabe. Saka vanoziva kuti vamugabe mutungamiri wavanogona kuzosevenzesa kana vaenda kuUnited Nations kuti vange vachipaumba vachitaura nhau iyoyi. Asiwo zvakare pada pane zvimwewo zvakanaka ndezvekuti vanoziva kuti vamugabe semunhu mukuru atingadzvirisa hara watombotiwo semunhu mukuru ane makore akati oo kwete kuti achitonga badza asi makore akati oo ekurarama dzimwe nguvawo vanenge vachida kupota vachivhunza kuti saka izvi zvatiri kufunga zvakamira zvakadai zvinoenderana nemafungiro enyere
asi tichitarisawo mamiriro akaita zvino munoona here Africa ichibudirira pachirongwa chekuvandudza iro gungano reUnited Nations Security Council
vazulu ndo kunonzi kuzama kukupa gungwa nendiro kana nekapu chaiyo nekuti ayo makata zvinhu izvi hazvina kutanga pari nhasi zvatangwa kwenguva yakareba asi rangarirai kuti haisi Africa badzi iri kuenda nenhau iyoyo nevamwewo vemamwe makondinendi vari kuendawo nenhau iyoyo yekuti dai security UN Security Council yavandudzwa
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition vajoy mabenge vanga vachitaura parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reapex council amai cecilia alexander vanoti sangano ravo rashovedzera musangano wechimbi chimbi nemasangano ose anomirira vashandi vehurumende mangwana wekuti vanzwe pamwe nekuzeya pfungwa dzevashandi pamusoro pedanho rehurumende rekuti ifanovapa zana remadhora panguva iyo vanenge vakamirira mihoro yavo amai alexander vanoti musangano wemangwana uyu uri kuuyawo panguva yehurumende iri kunzi yakatotanga kare kuisa mari idzi mumabhanga evashandi vehurumende kunyange hazvo yanga isati yanzwa zvinobva kuvashandi masangano akawanda evashandi vehurumende akatozivisawo kare kuti nhengo dzavo hadzisi kutambira urongwa hwekuti dzifanopiwa zana remadhora uhu achiti mari idzi dziri kubva dzangodyiwa nezvikwerete zviri kumabhanga pamwe nemimwe mitero inotorwawo nemabhanga hurumende yakazivisa kuti haisi kukwanisa kubhadhara vashandi vayo mari dzavo panguva yakatarwa ichiti varayiridzi nevamwe vashandi vayo vose vaizowaniswa mihoro yavo muna chikunguru ngatinzwei hurukuro yataita naamai alexander pamusoro penyaya iyi
tine musangano mangwana weumbrella board yemaunions kwatishange tichitarisa majust emaconsultations akaitwa neunion by union saka tinotarisa kuti panopera musangano uyu tinenge tawirirana kuti kubva pamusangano ipapo tinenge taakufamba sei
tiri kunzwawo kuti madhora zana akavimbiswa nehurumende pamushandi mumwe nemumwe atotanga kuonekwa kumabhanga evashandi danho iri munoritambira sei tichiona kuti vamwe vanga vachiramba iyo zana iro madhora iroro
chekutanga patakasangana nehurumende takanga tati tiri kumboenda kune vashandi kuti tinzwe kuti vanotambira here urongwa hwakadai saka takanga tichitarisira kuti pamwe tichatanga tadzokera vaudza zvataura vashandi ivo vozoona kuti vodini maererano nezvinenge zvabuda musangano imomo asi tinotoona kuti madhora aya atoiswa mumaakaunti chiri kunoita zvino ndechekuti madhora aya apinda mumaakaunti evashandi vashandi vane maloni kumabhengi vazhinji saka vari kuti mari dziye dzama dzangotorwa nemabhanka saka chichemo chiri chiya chekuti vanhu havana mari yekuisa kubasa chinongozoramba chiripo vashandi vari kuti zvino tinozvifambisa sei tinoda kudya tinoda kufamba tichiya kubasa ndo dambudziko ratasangana naro ukafamba ukasangana nemacivil servants ese unongozwa kuchema kana maunions zvanga achita maconsultations vamwanga vachingotaura neni vanga vachingoti zvavakusangana nazvo
tinoona kuti manga musati maane zuva rekuti mungasangana nehurumende mati mazoita here humwe urongwa hwekuti muzive kuti mungasangana riini mushure mekunge manzwa zviri kubva kunhengo dzenyu
izvozvo vakandemiri zvinobuda mumusangano watichaita ndofunga munowirirana neni kuti hatigonongonosangana nehurumende tinofanira kusangana nehurumende tine chiwirirano chakaita seapex council saka nyaya iripo ndekuti mangwana zvatichawirirana mambozwanisa tichasangana toona kuti ndaita mafambiro api noma mumafambiro acho kuti tichibva pamusangano ipapo tiri kuti tinozvifambisa sei tichibva ipapo kana tichiti tichasangana nehurumende kana tichiti zvichafamba sei tatonzovamautotaura zvestrike mautaura sei saka ndozvichadhiskasa imomo tizoona tinofamba sei kubva pamusangano imoyo
avanga vari sachigaro weapex council amai cecilia alexander vari parunare muharare nestudio 7 muguta reHarare vaBernard Manyenyeni avakasungwa nezuro nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupedza zuva repiri vari mutirongo sezvo vatadza kuendeswa kudare redzimhosva sezvanga zvakatarisirwa nhasi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe remagweta ava Manyenyeni muzvinafundo Love More Maduku.
Hatinazokwanisa kuenda navo kudare, taramba tichipozi nevanhu vesiteti ava tichaendana naye tichaenda tichisarivazoti masikati vongomuka voti ayo tahane zvimwe zvatinoda kumboti wedzerei zvatazozwawo nevamwe vanhu vabuda panyaya iyo yavanga vainayo iyoyo. Saka vane mvumo nekuti pavanopiwa 48 hours zvekuchengeta munhu vanotendedzwa kuti pamwe paine zvimwe zvinenge zvazobuda vanokwanisa kuzviita pamachaji. Saka izvezvisi taakumbodzokera vakarora muchitoki futi kumapurisa. Tinotarisa kuti nyaya yacho yava kuti vaone kupindura, asi mangwana pamutemo vanotofanira kuuya kudare. Saka taakudzoka kudare mangwana na8.
Ko, mapurisa asungirwe here kuti anga aongorora nyaya asati asunga munhu?
Vanotosungirwa kuti vavo vazosunga munhu vaane nyaya. Yacho haukwanisi kusunga munhu kuzokwanisa kutsvaga nyaya. Saka yamutotaurai itori imwe nyaya ichabudawo mangwana kudare kuti hazvikuitwa pandezvekuti vanhu avanga vasungori nanyaya.
Saka apa vakachengeterwa kupi?
Vakachengeterwa kuAvondale Police Station.
Muzvinafundo Love More Maduku, gweta rameya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dare reSenate nhasi ratambira bhiri remutemo wekutongwa kwematunhu kana kuti Local Government Bill. ZANU PF yanga ichiita chipatapata mudare reHouse of Assembly neSenate kuti bhiri iri ripase nechimbi chimbi. Bato reMDC ranga richiti rinoda nguva yekuzeya bhiri iri uye riri kuchemawo kuti rinopa masimba akawandisa kugorokota rezvematunhu kuti rikwanise kudzinga mameya nemakanzura. Sezvo bhiri iri ratambirwa neSenate, kwasara kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaise runyoro rwavo robva rave mutemo. Vaimbo wanhengo yeZANU PF vaAsi Lumumba vaparura bato ravo rinonzi Viva Zimbabwe Party muHarare nhasi. VaLumumba ava vati ndosa chigaro webato iri vanonzi vanga vachitukirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhuwau vakabuda, tinodzokorora, VaLumumba vakabuda mubato reZANU PF mushure mekunge vanetsana negurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau. VaLumumba vainge vasarudzwa kuita sachigaro weZimbabwe Youth Empowerment Council navaZhuwau vakazovadzinga, izvo zvakapa kuti vaviri ava vakandira nemakobvu nematete. VaLumumba vanonzi vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa uye pasi pebumbiro remutemo yenyika havakwanisi kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika sezvo zvichida munhu ane makore makumi mana. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzataura neStudio 7 dzati zvinonetsa kuti VaLumumba vaite mutsindo mushure mekubatwa mumambure enyaya dzeuori uye kufumurwa apo vakaburitsirwa vhidhiyo vachiita zvepabonde nemumwe musikana. Kutanga nhasi tiri kuparura chirongwa chekurangarira mushakabvu vaJoshua Nkomo ava vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tichitanga nekuenda kuBulawayo kuna Taura Ushawa, uyo vakawanda vanoti vatungamiri venyika vanofanira kuzvipira kana vachida kuzadzikisa zvido zvamushakabvu Nkomo.
Vasifas Msipa ndemumwe vanasorojena vashoma vasara munhoroondo yehondo yerusunguko rwenyika, uyezvo ndemumwe wevanhu vashoma vakashanda kwenguva yakareba namushakabvu vaJoshua Nkomo pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMsipa avo vaive nhengo yebato reZapu munove makazobuda bato reZANU PF vanoti kubvira pakutanga vangomo munhu airemekedzwa nevanhu vose semutungamiri chaiye panyaya yekurwisa utongi hwevachena uye kubatanidza vanhu vatema vemunyika ino panguva yaizikanwa ichinzi Southern Rhodesia. VaMsipa vanoti vangomo munhu aive nerudo rukuru rwenyika yake.
Muno waida nyika yake zvikuru kuti muve nerunyararo ibudirire. Tozo aida izvozvo, aida kuti vanhu vagare zvakanaka, vagarisane zvakanaka muZimbabwe. And so zvese zvaaiita airangarira izvozvo.
Vamsipa vanotsinira kuti pane zvose zvavaiita vangoma vaitungamirwa nekukoshesa kuti nyika ive neutongi hwejekerere, vachitiwo kunyange vairwira kuzvitonga kuzere pavakapatsanuka vachibuda muzapu, vangoma vakaramba vari munhu aitsvaga kushanda nevese vairwira kodzero dzevanhu vatema. Vanotiwo vangoma vaive munhu aive nemutsa, vachikwanisa kuregerera munhu wese ainge avatadzira, vachitiwo unhu hwakadai ndihwo hwakaita kuti vangoma vakwanise kuzvininipisa vakashanda pasi pavamugabe mushure mechibvumirano cheunit accord chakaitwa pakati pezanupf nezapu muna 1987.
Munhu airegerera vamwe aiziva kuti munhu munhu anokanganisa, aiva asi munhu anoti ndifi ndakaregerera munhu uyu. Munhu aida kuti even vakamutadzira chaivo kana akawana nguva yokushanda navo aishanda navo, but achiziva kuti munhu akambonditadzirawo kasi aigona kushanda navo kuitira kuti kana zvichibatsira nyika.
Sezvinowanzo kuitika kune munhu wese akakosha munhoroondo yenyika, nekuda kwekusiyana kwemafungiro kune vanhu vanogona kushora kunyange zvakanaka zvaanenge aita. Vadhumiso Dhavengwa, avo vaive mukuru wemauto eZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA, vanoti ivo ndemumwe wevanhu vakamboshora vangomo pavakasaina chibvumirano cheunit accord, asi vanoti vakazoona kuti vangomo vakaita izvi nechido chekuda kuunza kubatana pamwe nerunyararo munyika. VaChristopher Ndiweni, avo vaivewo murwi weZipra, vanotsinirawo izvi vachiti vangoma vanofanirwa kuremekedzwa nekuedza kuunza runyararo munyika, zvisinei kuti ivo nevamwe vakuru vakuru vezapu pamwe nevarwi veZipra vaive vamboshungurudzwa zvakanyanya nebato rezanupf. Retired Brigadier General Agrippa Mutambara, murwi wehondo yerusununguko uye vairwa vari mumauto eZimbabwe African National Liberation Army kana kuti ZANLA. Vamutambara, avo vave kutsigira bato reZimbabwe People First, vanoti ivo nevamwe vakawanda vaive muZANLA vairemekedza unhu neutungamiri hwavangomo uye vanokudza basa rose ravakaita munhoroondo yerusununguko rwenyika. VaBernard Manyadza, avo vaizikanwa nezita rekuhondo rekuti Paka Chipoera, vaive nhengo yehigh command yemauto eZANLA. VaManyadza vanotsinirawo maonero avamutambara vachiti vatungamiri vose kusanganisira vamugabe vanofanirwa kudzidza kuramba vachikoshesa zvido zvevanhu sezvaiitwa navangomo.
Pane very important point yakataurwa navangomo. Vakura vasati vafa vakatidadzidza kuti kusununguka kwenyika kubva kumakolonialism kumaimperialism zvakasiyana nekusununguka kwevanhu varimo munyika iyoyo. Kana nezuwo taipuka kuti kusununguka kwenyika zvinoreva kuti nevanhu vacho vanobva vangosununguka automatically, hatina kuziva kuti kurwa kwatiri kuita uku kune vanhu vane maambitions avo wokuya vochiita a dynastic dictatorship yamuri kuona.
Panguva yehondo, vangomo nebato ravo rezapu vakaumba ukama hwakasimba nenyika dzakawanda kunyanya yeRussia iyo yainzi Soviet Union, izvo zvakapa kuti vanzi nevekunyika dzekumadokero vaitevera gwara renyika iyi recommunism uye vaida kukurudzira mafungiro aya kuchamhembe kweAfrica. Mwanakomana wavangomo vasvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaisave mucommunist, asi kuti vaida kuti vanhu vatema vawane kuzvitonga vachiwana kodzero dzavo dzakakwana sezvaiitwa nevechichena. Panyaya yemhuri, vasvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaive munhu ane rudo uye aedza nepose paaigona napo kuriritira mhuri yake, zvisinei nekuzvipira kwavaive vakaita kunyaya yehondo yerusununguko. Vasvangilizwe Nkomo vanoti mhuri yavo yakambohomerwa nezvinhu apo baba vavo vaive mujeri kwemakore gumi, asi vanoti amai vavo Mushakabvu Johana Nkomo vaive mukadzi aivo yakangwarirawo kuriritira mhuri yake vasingagarire maoko. Nhoroondo yeupenyu hwavangomo inogona kuonekwa nenzira dzakasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana. Asi panguva iyo veruzhinji vari kuchema-chema nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika, zviri pachena kuti vanhu vakawanda vanorangarira nerukudzo rukuru kuzvininipisa pamwe nekurwira zvido zvevanhu kwakaitwa negamba guru iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zvemuAfrica kusanganisira zvemuZimbabwe zvaungana pamuzinda weVoice of America kuti zvizenye kuvhota muAmerica. Chirongwa ichi changa chikokerwa nandimi yake mwakalele we Studio 7 pasipe dingi ndira rekuti African Voices and Votes, the Diaspora and US Elections. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa munambudzi. Mavelas Muhlanganya we Studio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pamusangano uyu vaDan Moyo.
Musangano uyu wanga uri musangano uri important chaizvo sezvo takuenda kuma elections emuno muAmerica, and iyezve unotibatsirawo isu sevanhu vari kutryawo kuti kunyika kwedu kuZimbabwe tive nema elections ari free and fair. Saka mapoints aitaurwa nevanhu wekuungana kubatana, I think they are in very much in line nezvatiri kuona kumusha uku nemaformation nemacoalition, because kuti tibudirire muna 2018 nesuwo toda kuti tinge takabatana sevanhu veZimbabwe kuitira kuti vhoti yedu iverengwe, and we have to protect vhoti. Inofanira kuprotektwa like ye kuAmerica zvinotozikanwa, because kana kuchiitiwa maelections maresults anotoannounswa mavhotes achitopinda vanhu vachitoona matv worldwide kuti ari kulida ndiani. Ndo zvinhu zvatofanira kunge tichiitawo nesu kuZimbabwe. Chimwe chinangu chiri important ndechekuti tese tiri panze muno mudiaspora tinofanira kunge tichipuwa se permission yekuti nesuwo tivote, because constitution yedu inotivhumidza kuti tivote tiri kunze. And chinhu chiri kutoitiwa nedzimwe nyika, vana South Africa, vana Botswana, vanhu macitizens avo anotovhota muno muAmerica. Saka nesu toda kuti 2018 anouya uyu maZimbabweans ese achipuwawo position yekuti naivo vavote.
VaDan Moyo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuVirginia muno muAmerica vachitaura vari pamuzinda weVoice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi vafa kumaodzanyemba kweCameroon mushure mekunge mwana anga akazvipakatira zvombo azviputitsa. Mwana mudiki uyu anonzi anga atumwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinowirirana kuti Zimbabwe inyika ine bumbiro remitemo yenyika inopa zvizvarwa zvayo kodzero dzekuratidzira. Asi nyanzvi idzi dzinopesana panyaya yekuti hurumende iri kuteerera here zvinoreva kuratidzira kuri kuitwa mazuva ano nemasangano akaita seTajamuka pamwe nemapato anopikisa hurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Rachel Studio 7 aita hurukuro nenhengo yeZANU PF inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology Maziwisa pamwe nechipangamazano cheHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga. Totanga nekunzwa kuna vaMavhinga.
Chiripo ndechekuti vanhu vakasiyana zvizvarwa zveZimbabwe vari kungozadzisa kodzero dzavo dziri mubumbiro idzva remutemo reConstitution of Zimbabwe ra-2018. Munotaurwa kunzi munhu nemunhu ane kodzero yekugunununa kuratidzira kana pane zvimwe zvaasiri kugutsikana nazvo mukati menyika yake yechizvarwa zvaanenge asingawirirani nazvo. Akasununguka munhu wese kuti agunungune achitaridzira achinyora tsamba kudare reparamende kana kumukuru wenyika zviri pamutemo zvinotarisirwa. Saka vanhu ava vari kuita zvese izvi vane kodzero idzodzo.
VaMaziwisa, imimi munoonawo sei kuratidzira kuri kuitika munyika mazuvano?
Kuratidzira kuri kuita vanhu kunotiratidza kuti Zimbabwe inyika yakasununguka, inyika inotevedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo yetingati constitution yenyika, inoti munhu wese zvake hazvinei kuti vakamira sei, une chimiro chakadii, mutema uri murefu uri mupfupi, ane kodzero yekunge achitaura zvaanotaura, inonzi freedom of expression, achiratidza zvaanoratidzira. Zvetiri kuona izvozvi.
VaMavhinga, muri kuona here vana veZimbabwe vachiteererwa pane zvavari kuda kuburikidza nekuratidzira kwavari kuita?
Kwete nehurumende yavaMugabe iripo iyi yakaita nini? Hainyanyi kuteerera zvido zvevanhu kana kuti zvitemo zvinenge zvichibva kuvanhu. Nekuti dambudziko riripo nderekuti panze pekuti hurumende yavaMugabe ione vanhu sevanhu vane kodzero dzekugunununa, inovaona sevanhu vanopikisa hurumende.
VaMaziwisa, muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navaMavhinga ekuti izvo kunyange hazvo vanhu vaine mukana wokuratidzira asi hurumende haisi kuteerera pane zviri kudiwa nevanhu vari kuratidzira. Munoti kudii imimi?
Nyaya ingoripo ndeyekuti ndaende kutaura ini kuti constitution yedu, bumbiro remutemo, rinobvumidza vanhu kuti vange vachiratidzira, ende ndo zviri kuitika. Vanhu munoziva zvange zvichiitika, vange vachitarisira kuti vakada kuratidzira zvavari kuita vorambidzwa, wonzi neriot police musadaro, wosungwa vachidi. Handizvo zviri kuitika. Saka handizvo zvavange vachitarisira kuti hurumende ichangovasiya, hurumende ichateedzera bumbiro remutemo. Saka zvaona kuti handizvo zviri kuitika manje. Vakuchema manje kuti ano hurumende haisi kutsindwa. Hurumende munoti haisi kukundwa yekuti kudii.
Ayo mashoko aya ndoaisa kwamuri vamavhinga. Munoti kudii nezviri kutaurwa navamazivisa?
Ina handizive kuti vamazivisa vari kurarama munyika ipi. Vanoti hanzi vanhu havasi kusungwa, havasi kurohwa. Zvinhu zvinozivikanwa nemunhu wese kuti muAfrica Union Square vanhu vakasungwa musi uno vanosvika 45 vakapedza 8 days vari kurimand vakanzi vabvise mari dzechibatiso dzakawanda kwazvo. Zvakare musi uno vairatidzira pahotera muHarare kuti vamupoko vabude muhotera. Mukuru wenyika mutevedzeri wemutungamiri anopedza mazuva anodarika 550 achigara muhotera rinobhadzirwa zuva nezuva. Zvinhu zvekuti zvinorwadza vanhu, zvinobaya pamwoyo kuti hurumende inenge ichirasa mari kudaro, maticha asine mari dzemuhoro pamwedzi. Saka musati hanzi hapana zvekuratidza, zvekuratidza zviripo zvakawandisa, asi hurumende ndiyo nhini, ndiyo isingateereri chete. Vanhu chavanoda hakusi kuti varohwe kwete, vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvinenge zviine vanhu pavanenge vachitaridzira kuti koitaidza mara aripiko, kuti komari 15 billion yemadiamonds yakaenda kupiko naigushungo. Ngavapindure kwete kuti hanzi zvichemo zvevanhu vashoma.
Vamazivisa, mibvunzo iri kubva kuna vamavhinga iyo munoipindura muchiti kudi?
Handifunga kuti ingava nyika ine yekuti munhu ari kudotitwa ari umwe chete, akati vamugabe ndiwo ndajamukira zvakati, vamugabe shuwa woshaya hope, kana kuti wombomisa kabhineti, wombomisa makurukota ari kubuda munyika, ari kunaona naRussia, Britain unotsvaka investment, kuti ngatitere munhu ari kudotitwa ari kutaura zvaari kutaura.
Nhengo yeZanu PF vapsychology Mazivisa. Manzwa zvakare kubva kune chipangamasano cheHuman Rights Watch vadiwa mavhinga, vavira vavanga vachitaura naRachel weStudio 7. Mufundisi uye vari chipangamasano chezvekugarisana mudzimba, amai Lucia Gunguo, vanoti zvakakosha kuti vanhu vazive kushandisa social media kuitira kuti inge vachichengetedza dzimba dzavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kana social media yakuita gare pasemuka panambai kuti zvakatinakira chinyi zvemushandisa social media, zvakaipira chinyi pakuchitsinga pane zvezvakanakira. Because rakafana kuti rume nemudzimai kudhara taiitika zvekupfonerana kuti ugozokwanisa kutaura nomwe wako, iko zvinhu zvikanga kukandira maWhatsapp ogona kuchindana mafotos atimbochirana kuti murume akafamba ogona kutora mapictures evana uchitumidzira muri iri raiti takamira takati zvikazvidai achipina zvokoneka cheke kana yanyaya yekuti taichanza zvinhu negative pamunevhiga naipapenyaya dzemaextra marital affairs pameseji akuonekwa pasocial media anhu vaakunotaura mudzimba bati chinhu chese chine birira chakanakira chatakashatira bati kusvikona ngatisingirei panezvo zvakanakira.
Tomboti imi pamunenge muchitaura nevaya vachangopinda musvitsa, zvii zvamunovataurira pamusoro penyaya iyoyi yekushandisa zvinhu zvakadai sesocial media, nyanya maWhatsapp nemaFacebook nezvimwe zvakadaro kuti dzimba dzavo dzisawanikwe dzichidonha pasi?
Vaya vanenge vachangotanga kupinda musvitsa handisika, tinovakurudzira kuti world yatiri kurama mairi iko zvino izvi tiri kuchinja ndo zvatava nazvo iko zvino. Ipaini kuti pamwemwe munhu anenge ari mari aine murume wake kana kuti aine mukadzi wake, kumba yesi dibaba namai ati pamwe kubasa munhu ari kuitawo bhizinesi rake raari kuzviramira. Ende social media inobva yari a very big way or a very good way yekuadvertisa basa rake raanoita richazounza chingwa kumba.
Mufundisi amai Lucia Gunguo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekushandiswa kwezvinhu zvakaita seWhatsApp nezvimwe zvinonzi zvoputsa dzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Koroma wakanangana nekuwandudzwa kweUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele.